Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 7/2019 nguva dzava 7 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ ronetsekana kuwana mari yakakweretwa nevamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Hurumende yanyorerana chibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru mukukweretesa vanhu nemakambani munyika reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rinonzi riri kunetsekana kuwana mari yarakakweretesa vamwe vanhu zvikuru nhengo dzeZANU-PF idzo dziri kutadza kubhadhara zvikwereti. Muna 2015 banga iri rakati raive rine mari yarakakweretesa vanhu nemakambani yaisvika mamiriyoni makumi manomwe nemasere emadhora iyo yakanga isiri kubhadharwa. Banga iri rakakweretesa makurukota aive muhurumende yava Robert Mugabe pamwe nenhengo dzedare reparamende. Chiri kushungurudza vakawanda munyika inyaya yekuti vamwe vevanhu vasiri kubhadhara zvikwereti izvi vakakweretazve imwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete kuReserve Bank of Zimbabwe. Mushure mekukundikana kubhadhara mari iyi, banga reReserve Bank of Zimbabwe rakazoti rave kutora zvikwereti izvi zvichireva kuti vanhu ava havana kubhadhara kana kobiri rimwe chete. Asi bhiriyoni yemadhora iyi iri kutarisirwa kubhadharwa nevanhu vose munyika kuburikidza nemitero yavanobhadhara kuhurumende. Vamwe vane mazita akanyorwa ava vari kuramba havo vachiti vari kuzorwa mafuta enguru yavasina kudya sezvo vachiti havana kumbokwereta kana kuti vakabhadhara zvikwereti. Nhengo yedare reparamende yakazvimirira vatemba muliswa vekunorton vaudza Studio 7 kuti mari yavari kunzi vakakwereta yezviuru mazana matatu nemakumi mashanu itori shoma pane mari yavakakwereta kubhanga iri.
Itori kuma 2 miliyoni chaiko. Ende ndi imari yandakatora sechikwereti ndekambani yangu yefojenozi Salt Lakes yataipa mafertilizer varimi. But varimi vakaita side marketing havana kuzobhadhara mari iyoyo. Saka inini semukuru wekambani major shareholder vanobva vaendera inini. Asi ukatora mari kubhenki ukatadza kubhadhara pane security yaunopawo kubhenki imba nezvakati wandei mashares kuti ukatadza kubhadhara vanotengesa izvozvo vokupa. Nyaya yedu yakaenda iri mukoti iri mudare nekuti takati aiwa tabhadhara izvi kubhenki kuti varikabze mari yavo kati bhenki haina kugutsikana. Saka inyaya iri pamberi pedare ende izvi ndo zvinoitika mubusiness. Business muzimbabwe hazvisi kufamba mushe. Kukwereta mari kubhenki hakusi kuba. In fact story nani ndinofara kundinoonekwa semumunhu anokwereta mari kubhenki not anoba mari kubva kuhurumende.
Asi vanomirira bwera South mudare reparamende vaJoseph Chinotimba vati kunyange vakakwereta havana hawo kuzokwereta mari inosvika zviuruzana zvemadhora iri kutaurwa. Vachinotimba vati vakabhadhara chikwereti chavo uye vatumira Studio 7 tsamba kubva kuCBZ paWhatsApp ichitsanangura kuti vakabhadhara chikwereti chavo chose.
Handina kana chikwereti, of course ndakatora Deferred in 2010, which was 38,000. And I pay all. And that deferred, and that is what I get my agriculture. Sakatakatora and the Badara says, Nematato did not want now, Matato did not. And in Nagana deferred, Puntasi did it yet. Kalandipan Saguru, Kuku, Kutoneta, Marit, and Kalisama 30,000, 40,000. 10,000 those over and expire.
Vanomirira Nyanga South mudare paramende vari nengwe Zanu PF uye vaimbova gurukota rezveumhizha vasupamandiwanzira varamba kuti vane chikwereti chinosvika zvuru mazana maviri kubhanga iri.
Mazwi mashomanana ndingangoti it's a fake. Musatambise nguva yenyu muchiteedza zviri ipapo nokuti hapana chokwadi chiri ipapo kunyanya nyanya takatarisana neni. But in those Yavamu and Mazari Papa, Katoburito, Mashuza, there's a manga, manga, there's a Matsota, Rudongo, should be some Mazara and Pasna Maka.
Studio 7, I know Kwanisa Kubata, Vakurve CBZ, Kutitinswe, Kutinya, Irufamba Sei, Sezo, Vanga Sirgudera, Narimbosha Zavo. Asi Gweta, vatenda ibiti, vatenda kuti kambani yavo yakapiwa basa rekutevera zvimwe zvikwereti izvi, asi vakati havana kusununguka kutaura nezvenyaya iyi. Mangwana, Studio 7 ichaedza kutaura nevamwe vakanyorwa mazita kuti tinzwe divi ravo. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi uye inoti pari zvino hapana zvayati yawana. Izvi zvinoitika apo mhuri yavadzamara iri kuparura nhasi itaidzamara trust unova mucherechedzo wezvinhu zvese zvavairwira. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Izvi zvataurwa negurukota rezvemukati menyika vaKain Matema muNational Assembly vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzebato rinopikisa reMDC.
Ndakambotaura tichiri kuenderera mberi nekuferefeta nyaya iyi, saka hapana zvandingataura.
Mumiririri wekambuzuma muNational Assembly vaWillas Madzimure vange vakumbira vamatema kuti vazivise dare iri kuti vasvika papi nekutsvaga vadzamara avo vakapambwa mumusha weGlenview 7 muna 2015.
Vakati minisa vauye vaudze imba ino kuti ongororo netsvagiridzo yekuti vadzamara vakapambwa vakaendeswa kupi yava papi kana vasina kuwanikwa nekupfuura kwenguva yakareba. Vauye vataure kuti mhuri yavadzamara iwane maitira ingaita tsika yavo yokuviga vadzamara. Saka minisa havana kuzviita. Vangazviita here nhasi kuti vaudze nyika ino nyaya yavadzamara kuti yapapi? Asi vose voda kuziva kuti vadzamara nyaya yavo yakapera chii, nokuti ikodzero dzomunhu wezimbabwe kuprotektwa nomutemo wezimbabwe.
Vadzamara avo vaive mutori wenhau vakasiya basa rekutora nhau vachiti vavai kurwira kodzero dzevanhu. Kudzamara vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vasiya basa. Vakaita mukuru wesangano reOccupy Africa Unity Square iro raive nevanhu vaiswera vakaungana muAfrica Unity Square vachiti vaMugabe vabve pachigaro sezvo vaityora kodzero dzevanhu. Musi wa9 kurume muna 2015 vadzamara vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe uye kusvika nhasi havazivi kanwe kuti vari kupi. Dare repamusoro-soro rakapa mutongo wekuti hurumende kuburikidza nemapurisa itsvage kuna vadzamara pamwe nekuzivisa mhuri yavo kuti vari kupi. Munin'ina wavadzamara vaPatson Dzamara vaudza Studio 7 kuti mapurisa akataura navo kwemwedzi mitatu chete zvichitevera mutongo uyu, uye kubvira ipapo mapurisa haasi kutaura navo. Vadzamara vati vakatomboedza kutaura nemapurisa, gurukota rezvemukati menyika pamwe nemutungamiri wenyika kuti vagadzirise nyaya iyi, asi hapana chakabuda. Nhasi mhuri yavadzamara iri kuparura itaidzamara trust rinova sangano richange richimirira zvese zvairwirwa navadzamara. VaPatson Dzamara vati mukoma wavo aida kuti vanhu vagare vakasununguka murunyararo, uye izvi ndizvo zvichange zvichimirirwa neitaidzamara trust. Zvichakadai, sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nekutengeserana nedzimwe nyika vaKindness Paradza vazivisa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatambira chikumbiro chekuti nhengo dzeparamende zipiwa madiplomatic passports. Vati nekudaro nhengo dzese dzeparamende dzichatanga kupiwa magwaro aya zvisinei nekuti ndedzebato ripi. VaParadza vayambira kuti vachashandisa magwaro aya zvisina mwero vachatorerwa. Mune imwe nyaya, nhengo dzeparamende dzeMDC dzaramba kuziya Bill Remendence of Peace and Order dzichiti dziroda kutanga dzaona zvakashandurwa pabhiri iri mushure mokunge imwe komiti yeparamende yeParliamentary Legal Committee yati bhiri iri rinotyora bumbiro remutemo yenyika. Vange vakabata chinzvimbo chemutauri weNational Assembly vaWilliam Mutomba vabvuma kutambira chikumbiro chenhengo dzeMDC uye gurukota rezvemukati menyika vaKane Matema vachiti vachauya nebhiri rine zvakashandurwa kana kuti maamendments pachirungu mudare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hurumende yanyorera nachibvumirano neimwe kambani yekuAustralia kuitira kuti ibatsirwe mukutengesa marasha kunyika dzakaita seIndia neJapan. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakunyoreranwa kwechibvumirano ichi neVictoria Consultancy, gurukota rinoona nezvezvicherwa vaWiston Chitando vati donzvo rehurumende nderekuti nyika iwanirwe kwokutengesera marasha kuIndia uye kuitira kuti iwane mari yekushandisa mukuchera marasha aya.
The agreement today entails Victoria Consulting performing a number of functions.
Chibvumirano chanhasi chinosanganisira Victoria Consulting ichitiitira zvinhu zvine chitsama. Chekutanga kutitsvakira musika wekutengesera marasha kuIndia. Kana tadaro tine zvipinga izvo zviviri zvinova mari yekubudisa marasha nokuwedzera marasha atinochera.
Vashitando vati Zimbabwe inofungidzirwa kuti ine marasha anosvika mabhiriyoni makumi maviri nemashanu ematani, asi pagore kuri kucherwa matani ari pakati pemamiriyoni maviri nemamiriyoni matatu.
Tinofungidzira kuti tine marasha anosvika matani 25 biliyoni, asi pari zvino pagore tinochera 2 kana 3 miriyoni tons pagore.
Vachitando vatiwo India ndiyo inotenga marasha akawanda pagore zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
India ndiyo nyika inotenga marasha pasi rese. Gore rapera vakatenga matani anosvika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri.
Vachitaura pamusangano mumweyo, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati Zimbabwe inofanirwa kutora mukana wekudyidzana wakanaka uripo pakati payo neIndia.
Ukama pakati pedu neIndia hwakanakisisa. Tine ukama naPrime Minister Modi hwakanaka. Munoona zvakare pari zvino India ine ukama nenyika dzemuAfrica pasi peAfrica India Forum, umo India iri kudurura mari.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva kuti kambani yeVictoria Consultancy yakamboshanda nenyika dzipi uye kuti vakuru vayo ndivanani. Asi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvezvicherwa muhurumende yemubatanidzwa vaGift Chimanikire vati havaoni kuti zvakanaka kuti Zimbabwe itsvake misika yekutengesera marasha kunze kwenyika ipo pari zvino kusiri kucherwa marasha anokwana munyika.
Maonero atiri kuita kandodaira masvondo mashoma nanapfuura aya zvakaratidza kuti marasha ari kutoshota kuburuwayo kune Thema Power Station iyayi. So already isisu maketi yedu ka iri kunida more marasha than are available. So kuti titange kuexporta isati tasatisfya yatingati domestic requirement yedu, it's not a very wise thing at the moment.
Nyanzvi mune zveupfumi vaNyasha Muchitwa vativo havaoni zvakakosha kuti Zimbabwe itsvage kambani yekunze inotsvakira Zimbabwe misika yemarasha. Vamuchitwa vatiwo zviri nani kuti kushandiswe ukama hwagara huripo nedzimwe nyika. Dande mudande rebazi rezvezvicherwa rinoti Zimbabwe ine marasha akanaka uye ine nzvimbo makumi maviri nepfumbamwe dzine marasha. Makambani maviri chete munyika, Wange Colliery neMacomo Resources, ndiwo ari kunyanyochera marasha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuSpain asunga chikwata chevanhu changa chichiita basa rekupinza zvisiri pamutemo vanhu munyika iyi vachibva kuNicaragua. Vanhu ava vanga vachizomanikidzwa kuita mabasa ekuchengeta vakweguri. Mutungamiri wenyika ya America va Donald Trump vari kushanyira Dayton kuOhio vachitaura nevanhu vakapfurwa nemusi wesvondo. VaTrump vanonzi vatambirwa nevanhu vanga vachiratidzira. Mapurisa emuSouth Africa anonzi nhasi asunga zvarwa zvekune dzimwe nyika zvinodarika mazana mashanu uye kuvharisa zvitoro nemabhizimisi evabvakure muguta reJohannesburg. Izvi zvinotevera kupazwa kwezvitoro zvezvarwa zvekune dzimwe nyika nezuro manheru nezvarwa zvemuSouth Africa. Svondo rapera, mapurisa anonzi akarwisana nezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa mushure mekunge mapurisa apinda muzvitoro zvevabvakure ava achitora nechisimba zvinhu zvaitengeswa nevanhu ava zvaaiti zvaigadzirwa zvine mazita ekunyepa. Sachigaro veAfrica African Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti sangano ravo richiri kuedza kuti ritaurirane nemapurisa nezvenyaya iyi. Vanotiwo kushungurudzwa kuri kuitwa zvezvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa kunoomesera zvarwa zveZimbabwe, izvo zviri kutiza matambudziko ekumusha zvichinopindawo matambudziko ekusungwa nekuparadzirwa midziyo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa emuSouth Africa panyaya iyi. Asi vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wedunhu reHauteng vaDavid Makura vazivisa kuti vavhara mukati meguta reJohannesburg uye zvarwa zvekunze zvinodarika mazana matanhatu zvisina magwaro zvatorwa nemapurisa uye zviri kubvunzurudzwa. Vativo pfuti dzakasiyana-siyana nemabara pamwe nezvigadzirwa zvisiri zvechokwadi zvawanikwa muzvivakwa zvakasiyana-siyana. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kune dzimwe nyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Sibanda.
Nezuro manheru, zvizvarwa zvemuno muSouth Africa zvakatandamisa zvizvarwa zvinobva kunze zvinova zvine mashopu mavanotengesa. Ndokutandamisa vanhu kubva nenguva dza5 manheru kusvika 8 mausiku muJoburg Inner City nekuUvale. Asi chataona chitika nhasi ndechekuti taona mapurisa achipinda muJohannesburg achivhara marodhi ese vanhu vasingatenderwi kupinda kunosvika kumashopu kwavo. Hatisati tanyatsoziva chaizvo kuti chataitika ndechipi, nekuti patatida kutinosvika ipapo hatina kutenderwa zvisvike. Asi tinonzwa kuti vapaza mashopu evanhu, vanhu vacho vasipo, uye vanga vachitora vanhu vese une mapepa kana kuti hauna mapepa. Kana watorwa zvonzi uchanodzoka kupolice station taverifya kuti mapepa ako ndeechokwadi. Panga pane helicopter yanga ichingobhururuka pamusoro pemabhilding ipapo, vanhu vachidzingwa nemapurisa kuti vasaswedera chero vanga vakamira kunze.
Saka vanga vachibatwa ava zvizvarwa zvekunze kwenyika chete here kana kuti nezvemuSouth Africa vanga vachingosungwa?
Zvizvarwa zvekunze kwenyika zvanga zvichibahwa. Kana uchinge une bepa chero iri asilamu, chero chichi unongotogwa, zvonzi tichanoverifya kumberi. Ndo chinotinetsa ichocho, nenyaya yekuti maitiro ezvinhu aitika nhasi unoyo anoratidza chaivo kuti hurumende kana chiri chokwadi, ndosaka tinoda kuti tinyatsoverifya chaizvo chii chaitika. Kana chiri chokwadi chaizvo kuti mashopu avanhu apazwa, varidzi vasipo, uyezve nekuti vanhu vanga vachinhongwa, zvinotoratidza kuti gavhumendi iyo chaiyo chaiyo ndiyo isingadi vanhu vekubva kunze. Nguva dzese idzi yanga ichihwanda kumasure kwevanhu kuti aiwa vanhu ndivo vari kuita sei imacriminal activities, hapana xenophobia. Iyi ndiyo inenge ichinzi institutional xenophobia iri kutoratidzwa negavhumendi.
Munofunga kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe?
Zvizvarwa zveZimbabwe hatizivi, nekuti nzvimbo iyoyo inogarana vakawanda vanhu vemuZimbabwe varipo ipapo. Tingatoona kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvasungwawo nhasi zvanga zviri munzvimbo iyoyo.
Pavanhu vamaa muchitaura kuti vatorwa nemapurisa nhasi, munofunga kuti vanhu vangani vasungwa?
Nhamba yatataona iko zvinotanzwa kuti about 700 vanhu vanga vabakwa vasungwa nhasi.
Saka munotarisira kuenda kumapurisa riini kuti mukwanise kutaurawo nawo?
Tatogadzirisa kuti tichava tine March musi wa21 August inenge ichiendesa memorandum kuna meya napremier nemapurisa, nenyaya yekuti zvizvarwa zvinobva kunze kweSouth Africa hazvisi kubatwa nenzira yakanaka chose. Kubva gore rapera muna November zvizvarwa zvinobva kunze zvine mashopu zvaigara zvichitaura zvichiyererana nameya kuti aiwa, taita dambudziko nekuti tiri kuvingwa pano zviri mumutemo tichitorerwa mari nembatya. Kana hurumende yemuSouth Africa isingadi kuti zvizvarwa zvekunze zvigare muSouth Africa, ngaigare yangotaura zvakanaka pano kuti itaure kuti aiwa, pane humbavha nemhosva dziri kuparwa. Tiri kunzwa nhasi uno kuti hanzi pawanikwa maAK-47 mumashopu iwayaya. Tukuto tishamisa nyo kuti atisa tabonzo wakuti pane mwoswa zirubiti kwa nilani wa zoru pano kupura na kurubiti. Katino zandu kwa kuti mapurisa ndio wanga garachungo kupura vanu achishandisa me live ammunition. Saka nasi kutitinzi wakuti pawani kwa puti uye vanu wari grema shopo wa shipo kini tino vunduka na kuti atisa kuti puti zanga za gara zirimo ere kana kuti iputi za wawu ya nazo kuti watuwa zoti wanano vakunze waru kuita za waru kutawaraisu.
Avo vanga vari sachigaro veAfrican Diaspora Forum, Dr. Vusimusi Sibanda, vari parunari muSouth Africa, najonga kandemiri weStudio 7. Vanhu vakawanda munyika vari kuchema chema zvikuru nedambudziko rekushaika kwemagetsi. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wekuhobos kwa mutari amai Patience Montero vanomuka mangwanani vachida kugadzirira vana vavo chikafu chekudya vasati vaenda kuchikoro. Asi panomuka vanowana magetsi asipo izvo zvinopa kuti vatadze kubikira vana vavo. Amai Montero vanoti nguva zhinji vana vavo kusanganisira vavakidzani vavo vari kuenda kuchikoro vasina kudya kwemangwanani kunopisa kwakaita sebota kana svutugadzike.
Zviri kutambudzika nenyaya yemagetsi pakubikira vana. Makuseni tichimuka vana vanenge vachida kuenda vadya, saka nenyaya yehuni futi huni dzinenge dzichidhura. Saka panguva yatinomuka magetsi kunenge kusisina, saka vana vanozoenda vasina kugeza, mvura yakadziya, uye vanenge vakuenda vasina kudyawo zvinhu zvakadziya. Ndiwo matambudziko atiri kusangana nawo.
Amai Montero avo vanotengesa zvinhu pamusika muguta reMutare vanoti kushayikwa kwemagetsi nguva zhinji kuri kuvhiringa zvinhu zvakawanda mukurarama kwavo.
Kushayikwa kwemagetsi kuri kutotisvota isu, nekuti magetsi kuenda kwavo network inobva yaenda, transmission hakuna, TV hatichatoni matv, TV dzinotombotivaraidza kuti tibvise mastress. No stress dzacho hobho dziri kutotisvota isu.
Mumwe mwana waamai Montero ari kuita gore rechinomwe pane chimwe chikoro muno maMutare Chantel anoti ari kurwadzikana nekushayikwa kwemagetsi sezvo ari kumutadzisa kuita basa rezvidzidzo zvaanofanirwa kuitira kumba. Chantel anoti vabereki vari kudhurirwa nemakenduru uye ari kuita madhora maviri ari matanhatu.
Homework dzatinopiwa nematicha tirikutadzo dziita nenyaya yekuti magetsi anoendaenda anogona kuya pakati peusiku, saka isu sevana chikoro tine disadvantage yekuti tinenge chida makendru, end of which makendru achari kudhura. Vabereki havana mari, isu tinenge chida kunyora homework, saka sometimes tinokundikana kunyora homework yacho nenyaya yekuti tinenge chido makendros.
Matambudziko ari kutarisana naamai Montero matambudziko ari kutarisana neveruzhinji muZimbabwe apo magetsi anenge asipo. Kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority ZESA inoti yakatarisana nedambudziko rekushaya magetsi sezvo mvura yemudhamu rekariba yadzikira zvikuru. Mutauriri weZesa vaFlood Gwasira vanoti kudzika kwemvura mudhamu iri kuri kuvhiringa urongwa hwekuwanisa vanhu magetsi.
Ne urongwa hwatinoburitsa yatinotiya publicized load shedding schedule inotaura kuti kubva pakataridza kuti mvura yekukariba yakanga yaderera zvakanyanya, saka inotoisa load shedding tinge tichichengetedza mvura iyoyo. Makadambudziko atiri kuita nderekuti kariba yakanga ichigenerata over 1000 megawatts akujenderisa 200 and 350. So it is this gap that customers are witnessing as load shedding. Kuti pari zvino urombo hwatsukisa hwekunge tichiwana magetsi anobva kunze huchiriwe kuendera mberi, kutaurana kwacho kuchiri kuenderana mberi. Hatina inge tine magetsi ekunze pari zvino, tine magetsi ari kubva kuchiteshi chiri chohange, ende hwange chiteshi chakakwakango yakati kwei kare saka chine dambudziko nekuti mishini yacho inenge ichifa. Saka ndivo zvinhu zvezvinhu zvekuita kuti magetsi anga achishongomeka munyika panguva yacho.
Senzira yekurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemagetsi, vaGwasira vanoti kambani yavo ine urongwa hwekuwanisa vagari magetsi kwenguva shoma sezvo ZESA iri kukundikana kugaya magetsi anokwanira nyika.
Mastage mairi yekutanga, stage 1 nestage 2. Stage 1 inotaura mazuva ese magetsi anoenda, asi anoenda makuseni kubva zvekuna 5 kusvikana 10, ozoenda futi kana 5 kusvikana 10. Taita dambudziko remagwenya edu anywhere in the country tinoenda pastage 2 inova yemagetsi anoenda pa 5 makuseni aidzoka na 10 manheru. Panochinja zvese izvozvi izvi macustomers edu anoziviswa mumaredio nemutv zvanga vachigona kuplana kuti mabasa avo vanoaita
asi mumwe mudzidzi pachinoi University of Technology vaDavid Manema avo vanogara kwaMutare vanotiwo kuenda kwemagetsi kurukanganisa zvakawanda zvinosanganisira kuti vamwe vana vechikoro vari kuenda vasina kugeza kudya uye kufa kwemidziyo yakaita semafiriji masitovhu uye makombiyuta pamwe chete nekuora kwenyama nezvimwe zvinenge zvichida kugara zvakatonhodzwa.
Ya, zvinokonzeresa zvakanyanya pakuti vanhu vanenge vatenga muriwo dzakati wandei vachisa mafiriji dzinozogumisira dzaaora ende hapana kuona murasira muriwo.
Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzinotizivisa iri kutadza kuwana magetsi kubva kukambani yeescom yekusouth africa nehcb yekumozambique sezvo iri kutadza kubhadhara chikwereti chemamiriyoni makumi manomwe emadhora ekuamerica. Hurumende kuburikidza negurukota rezvemhando dzemoto vafo chasi iri kuita hurukuro nemakambani aya kuitira kuti ZESA ichitanga kukwereteswa mamwe magetsi kunyange yazvo isati yapedza kubhadhara chikwereti ichi. Kudzamara dambudziko remagetsi ragadziriswa vanhu vakawanda vakaita saMai Montero nemhuri yavo vacharamba vachirota manyakare apo vaimuka chironguva vachiwana magetsi aripo vachiita zvose zvavanoda pasina chinovakanganisa. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Lweda Moyo.
Yashuka nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dara naonia from Cape Town, South Africa. Tukumbirova munangagwa kwiza uye pamhepo tivakumbire mune zvakanaka kuti vataure navachamisa. Tachikumbiro kanai vachamisa vachikwanisa kuti vauye na8ka. Tikwanise kuti titaure navo paipa pamunotivisa chirongwa na85. Tombotanga kutaura naivo vachamisa tinzwewo kusaidhi kwavo kuti vari kuona zvakamira sei kuti vaende vataurirane navamunangagwa.
Muri kutaurana anonzi Professor Mapendere, ndiri paUniversity of Western Cape, Cape Town. MuZimbabwe hatingi situation iripo ika inotoda kutoti vatungamiriri vemapato vasangana. Hatingi kutoti tikaona kuti vachamisa vakakwanisa zvavari kugara vachingotaura zvatinoona zvichitaurwa mumapepa nawo nemaaudio anenge vachibudisa kuti vanoda dialogue navamunangagwa rinova rinenge richimidhietwa neindependent convener anonge achitaura asina kwaakarerekera. Zvikadaro hatingi zvinoita kuti nyika yedu ifambe zvakanaka.
Ndinonzi Anderson Kaitaranda from Cape Town. Tichenge dziri muZimbabwe hainani hando neZANU-PF ichikwanisa kuti ingasunungure nyika kana kubatsira ikonomi zvanhu chose. At the same time hazviite against the MDC joinane neZANU-PF because zvichangoitika chikungowedzera lifespan neZANU-PF because zvichangoita zvekuti vakwanise kuwana another life again vashandisa MDC like what they did in 2013.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Vateereri, musakanganwe chirongwa chedu cheDiaspora Forum nasi paLive Talk. Apo jonga na Chris vanenge vachitaura nemi nezviri kuitika kuSouth Africa uko mapurisa ari kurwisana nevanhu vanhu vazvizvarwa zvekune dzimwe nyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ rotatarika kuwana mari dzakakweretwa nevamwe vanoita zvematongerwo enyika. Hurumende inoti ichiri kuferefeta kuti vaitaidza mara avo vakapambwa nevanhu vasingazivikanwe makore mana apfuura vari kupi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Praxitis Jeremiah kana kuti PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngenjabulo enkulu ngolesithathu umhla ka 7 Ncwabakazi 2019 ngo Praxit Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Mina ambona ukuthi ube ngumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhatshe iVictoria Consultants, icompany ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuza kutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi.
Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultants ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni asempumalanga.
Umbani ofuneka lapha eZimbabwe? Kufuneka umbani omningi kakhulu, ikwande kumeda wathi le imkali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi sivale isithethe lesi sithiwe ukwehluleka ukwezesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbani ngokwaneleyo.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yeSouth Africa ye-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe amagetsi afika ku-400 megawatts viki zonke asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Kuthi-ke kwele-South Africa khona ngale bekuyisiphithiphithi namhlanje edolobheni le-Johannesburg ngemva kokuba amapholisa eqaqele leli dolobho angena edinga impahla ukuthi zatholakala ngokungekho emthethweni, njalo bebopha labangela maphepha okuhlala khonale okusemthethweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende weZimbabwe uselobelane isivumelwano lenkampani yakwele Australia eyeVictoria Consultancy ukuthi amdingele imkambo yokuthengisela amalahle emazweni asempumalanga afana labo India, Japan lamanye ngenhloso yokutholisa ilizwe imali yakwamanye amazwe. Kodwa lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lokusilela ukukhulu kwamandla kagetsi ngoba lisehluleka ukwemba amalahle eneleyo ukuphehlisa ugetsi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ele-India ngelinye lamazwe asebenzisa amalahle amaningi ekuphekeni amandla kagetsi anela uZulu walelozwe. Ngomnyaka odluleyo lelozwe lithenge izigidi ezingamachumi amahlanu lambili zamathani 52 million tons zamalahle. Ekhuluma emkhosini wokulotshwa kwalesi sivumelwano, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe kumele lisebenzise ubungani balo leIndia ukuze lithole amathuba entuthuko.
We have an excellent rapport between the Prime Minister of India, His Excellency Prime Minister Modi.
Silobudlelwano obuhle lelizwe leIndia kanye lomkhokheli walo uModi. Njalo sibona ilizwe le-India selilohlelo lwe-India Africa Forum lapho elikweledisa amabhiliyoni amadola emazweni e-Afrika. Kufanele sisebenzise lawo mathuba ukuze sithole imali ezenza sithuthukise amafekitali ethu.
Owakhathese leZimbabwe liyemba amalahle amalutshwane aphakathi kwezigidi ezimbili kusiya kwezintathu zamathani 2 to 3 million tons. Amalahle ngomnyaka lokhu kubangelwa ukusolakala kwemali yokuthi amankampani emba amalahle afana lewange Colliery ehluleka ukuthenga imitshina ephucukile yokusebenzisa ukwemba amalahle amaningi. Umphathi ntambo wezemigodi umnumzana Winston Chitando uthi uhulumende uqhatshe iVictoria Consultancy ngenjongo yokwengezelela imikambo yokuthengisela amalahle kwamanye amazwe.
Ilizwe le-India yilo elithenga amalahle amaningi emhlabeni. Ngomnyaka owedluleyo ithenge amalahle afika 52 million tons. Ukuthi kunyanga kamabasa ibisithenge amalahle afika 15 million tons. Sina njengelizwe besithengisela amanye amazwe amalahle amalutshwane. Isivumelana lesi sizayenza ukuthi iVictoria Consultants yenelise ukusithengisela amalahle yethu emazweni afana leIndia.
Lesi sivumelwano samukelwe ngabantu ngemizwa etshiyeneyo. Umnumzana Brian Dube sithi bekungaqhathekanga ukuthi uhulumende aqhathe inkampani yeVictoria Consultants ukudinga imikambo yokuthengisela amalahle ayo, ngoba umsebenzi wokade ungenziwa lugatsha lukahulumende.
Mina ambona ukuthi ube ungumqondo omuhle ukuthi uhulumende aqhathe iVictoria Consultants, ikampani ezabe ithengisa ikhole lapha eZimbabwe. Lokhu sokuzakutsho ukuthi uhulumende uzaphuma imali eningi ebhadala ikampani leyi, ebhadala umsebenzi eminyade engakwanisa ukuziyenzela yena esebenzisa i-embassy yakhe ese-India, kumbeni i-Ministry of Mines ibingakwanisa ukuyenza khonoko.
Abanye baveze ukukhathazeka ngalesi sivumelwano besithi uhulumende ubengaqakathekisa ukuthengisela amanye amazwe amalahle njani lona ilizwe lisebunzimeni. Unkosikazi Sakile Moyo uthe ilizwe kumele liqale lembe amalahle enela abantu balo lingakacabangi ukuthengisela amanye amazwe.
Yazi udaba lolu vele lubuhlungu vele, mina kimi liyangikhathaza, liyangitakaza. Kabaqale belungise vele i-coal ekhona lana, beyilungise yenele isisupply, isifakele nje lathi amagesi wezothi lathi sizibone njengelizwe. Lokhu ukuthi bayathengisela abanye abantu thina singakalungiselele, hayi akube ngcono.
Umsebenzi wokwemba amalahle ubhekane lenkinga eziningi ezifana lokusilela kwemali yokuthenga imitshina elohlonzi, isimo semisebenzi yokuthwala kwawo kungaba ngezimota loba ngololiwe. Owakhathesi ilizwe lenhlelo ezilishumi zokwemba amalahle esabelweni seMathebeleni North ezimelele ukuthola imali yokuthuthukisa lumsebenzi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Iningi lithi isivumelwano sikahulumende lenkampani yamandla kagetsi yakwele South Africa e-Eskom ukuthi ilethele eleZimbabwe ugetsi ofika ama-megawatts angamakhulu amane, 400 megawatts viki zonke, asisoze sincede kakhulu ngoba emalutshwane. Uhulumende uthi uzabe ebhadala ingxenye yesikweledi alaso ku-Eskom viki zonke. Njalo uxoxisana lenkampani ye-Hydro Kahora Basa eye-Mosambiki ukubana athole usizo olufanayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo uSithandekile Mhlanga we-Studio 7 ayiqhubele ngcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Walter Nsunungkuli Mbongolwane.
Kuzasebenza okwesikhathi esifitshane, kodwa kuthiwa ngesikhathi siyazi ukuthi i-400 megawatts leyo ayeneli umbane ofunekala kulapha eZimbabwe. Funeka umbane omningi kakhulu. I-400 megawatts leyo imkali kakhulu ukuthi ingancedisa ukuthi ivale isithethe lesi esithiwe ikwehluleka kwevesa ukuthi yenze ukuthi abantu bathole umbane ngokwaneleyo. Izakhona ukuthi ivuse amagesi mhlawumbe eHarare nakubulawayo kuphela, elinye eziyindawo zonke zilizizezala zonke zimnyama. So lokhu kutho ukuthi i-400 megawatts ayeneli ukuthi ilayite imbali yonke efunekalayo kweleZimbabwe. So yindlela nje abazama ngayo ukuthi bayabona ukuthi abantu sokufika ekuphetheni ukuthi abantu bazogcina bengena emgwaqweni betshengisela ukuthi khona hayi ilizwe liyindlivelayo kaze libe khona. Layo i-South Africa iyazi ukuthi laye baphale igesi ongaka, bazama ngazo zonke indlela ukuthi bevimbele abantu bezimbazwe bengaphumi. Ukathi yabona sokusebenzeka ngani ukuthi abantu bezimbazwe bacrosse iLimpopo bangene eSouth Africa, ngoba isimo sisekhaya asisayenzi.
Yona i-Eskom njengenkampani iyenelisa yini umsebenzi khona ngapha kwele South Africa?
I-Eskom izele iyehluleka ukunceda abantu base-South Africa. I-Eskom kuke kwabikwa nje kweviki ephelele ukuthi nayo iyenze ama-losses afika 20 billion rand this year. So okwenza ukuthi i-Eskom nayo iyehluleke ukuthi igcine ama-lights e-on kwele South Africa. Lokhu ukuthi bayathatha njalo bekuthengise omunye umbane okufake kwele Zimbabwe, yipolitics edlalwayo. Bazama ngazo zonke indlela ukuthi
bavimbele abantu bezimbabwe ukuthenga ngempela eSouth Africa ngoba becabanga ukuthi eSouth Africa kungcono. Akula bungcono lapha eSouth Africa ngoba siyazi ukuthi sokusebenze amalanga amalutshwana nje ukuthi i-ESCOM layo ifike esimeni ukuthi abagesi azabevalwa njengakho lokhu kwenzakala kwezimbabwe.
Lo bekungumnumzana Walter Nsunungulu Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe. Uxoxelo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UZulu wakobulawayo uthi ulelungelo lokuthi aziswe lapho uhulumende eboleka izimali ngoba kunguye obhadala lezo zikweleti, ethi noma ngasiphi isikhathi ilizwe akumelanga lidlulise isilinganiso sokungamashumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% yendleko kanye lokuqathaniswa kwemali ebuthaniswayo i-GDP. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
UZulu wakobulawayo labenhlangothi zonke zempilo bebethe gwaqa lamhlanje behlaziya ngodaba lwemali abathi luyinsindaba phendule okwamanje elizweni. Unkosikazi Tendai Bobo wenhlanganiso yeZimbabwe Coalition on Debt and Development uthi uhulumende uyephula amalungelo oluntu ngakwenzayo.
The issue here is that our government is not following a constitutional and legal procedures on how to borrow.
Indaba ekhona lapha ukuthi uhulumende wethu galandele amalungelo esisekelo sombuso lezinye indlela ezisemthethweni nxa lapho kubolekwa imali. Ngoba nanku uZulu kabuzwa njalo nxa beboleka ababoleki bakhawule lapho okuchiwo isisekelo sombuso.
Unkosikazi Pretty Sithole osakhulayo uthi baphatheka kubi ngezikwelede zelizwe.
Sizwa silokuphatheka ngendlela engajabulisiyo ngoba uZulu kumele athintwe andubana izikwelede zenziwe njengoba ethintwa ngemva kokuba izikwelede sezithethwe. Uhulumende ulomlandi wokunanzelela amalungelo oluntu ngokuthi uluntu uphathe kanjani, ngoba singakhangela namhlanje uZulu weZimbabwe umahlekilili usebuhlungwini ngendaba yezikweredi azibuza zona ukuthi zathathwa njani, zizabhatala njani. Ngiyakhuthaza uhulumende ukuthi ananzelele ama-rights abantu njalo ukuze abantu bahlale bemsupporta ngaso sonke isikhathi.
Umnumzana Ben Ncube uthi bayathaba ukuthi idale lephalamende selingenele ukubana lincedise uZulu kulokhu okwenzakala elizweni.
So uhlupho esilalo ukuthi khona izikwelede lezi azi-auditwa. So mina njabulile ubana bakhulume ngendaba yokubana iZimcourt ikhankasela obana i-Ministry of Finance i-audite lezo zikwelede ukuze singabi le situation efana laleyana eyokuthi saphiwa izikwelede ezenational airline eZimbabwe kwathiwa khona kumele irecapacitetwe kodwa sananzelela ukubana kule ndiza mthina ezathengwayo kodwa phambilini sezwa kuthiwa no zazingasathengelwanga sathola ukubana iZimbabwe Airways yayingasoyelizwe.
Unkosikazi Melissa Nxumalo isakhamuzi sakobulawayo uthi kumele amasela abanjwe phambilini kungakwenziwa okunye.
Kungaqali kubanjwe bona laba abantu fele abatshontshayo kuqala elizweni, singakaqali first sibuye ngokuthi singabhadala kanjani. Abantu abatshontshayo ngobani? Izinto kazi-audithwe ngendlela ezimele zi-audithwe ngakhona. Umuntu obanjiweyo sibona ukuthi umuntu lo uyangaphi. Sikhuma kathesi kule 15 billion eyahambayo, asikwazi kathesi ukuthi ngaphi. 15 billion leyi isingakhona ukubhadala izikweletu zonke, but 15 billion ehambileyo ama-minerals, amayinwa, ebapumabhoda, imali ziyangena. Zingena nge-forex, but sinezikwerede. Singawusisiyo njengama-citizens ukuthi imali yangona iyangaphi, ihamba lobani, iyenzani lapho ekhona.
UZulu wakobulawayo uveze ukukhathazeka ngendlela aphathwa ngayo, ukuthi bona abaziswa ngokwenzakalayo, inkokheli esembusweni ichaphaza inotho, ingadingi amacebo lembono yabo, okungaphathisa ilizwe ukuthi liphume enkingeni elibhekane lazo. Loba bengathabanga bathi bazizwa belokuthokoza okuncane ngoba kulezinye inhlanganiso ezibakhangelayo njengomphakathi ezifana le-Public Policy Research Institute of Zimbabwe abayibo abaqoqela umhlangano oyenzelwe e-Fidelity Life Center kobulawayo phansi kwendikimba ethi Zimbabwe's Debt Crisis and its Implications to the Ordinary Citizens. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Lengakhohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 lawe 157575 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela ingxaba ngxoza eziqhamuke phakathi kwabasomabhizimusi bokuza asebehlala kwele South Africa lamapholisa awe Johannesburg. Iningi labo lingabe Zimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithente echingweni lingene lani kuhlelo. Osomabhizimusi abakumsebenzi yemithi yokwelapha labakumsebenzi wezempilakahle otshiyeneyo basembukisweni owe International Health Expo owenzelwa eHarare ngenhloso yokwabelana ulwazi lwezempilakahle labantu ukuze bazwisise ngesimo sezempilakahle languncedo abangaluthola elizweni. Intethele zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abamakampani la abathe gwaqa eWild Geese Lodge ngaphandle nje kwedolobha leHarare etshengisa alakho kuZulu embukisweni o-International Health Expo. Unkosazana Thuthuzile Sisancube wenkampani ePendulum uthi batshengisa okutshiyeneyo kwezokwelapha ngenhlonso yokutholisa abantu okuthengekayo.
We are striving to ensure that all prices in RTGS are competitive.
Inhloso yethu ukuthi intengo yethu ibe ngaphansi ngemali yama RTGS. Intengo le inhle kakhulu njalo le quality yemithi lempahla yethu ngeyaphezulu.
Babukisa abalakho ngaphansi kwendikimba ethi Your Health Matters. Bethi njalo basebenzelana le company SMD yakwele United Kingdom elefika Italy ese India elungisa abakuthengisayo eZimbabwe. Uzulu kuleli ukhala ngentengo yemithi ephezulu okugcina kubachiya bengesenelisi. Unkosazana Dorin Chimufombo uchasisa abakulungisayo phansi kwenkampani yabo eye Varicam.
Today we have brought a product that we manufacture at Varicam, and this product can be bought over the counter.
Sithengisa imithi esiyilungisayo njenge Varicam. Abantu abanganelisa ukuthenga kungela ncwadi kadokotela yeprescription ukuthi abantu bayazi limithi esiyilungisa khona apha kwelakithi.
Umeli wemelike Zimbabwe umnumzana Brian Nichols utshele lumbukiso ukuthi ilizwe lakhe liyaqhubeka liphathisa umsebenzi wezempilakahle kuhlangothi ezitshiyeneyo phansi kwehlelo lwesikhwama ese-President's Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR.
PEPFAR funding to Zimbabwe has increased annually from $22 million per year in 2006.
Usekelo lwemali lwe PEPFAR eZimbabwe lwengezele iminyaka leminyaka kusukela kuzigidi ezingamachumi amabili lambili ngomnyaka ka-2006 kusiya kuzigidi ezilikhulu elilamachumi ayisikhombisa zamadola ngomnyaka ka-2009.
Oqhubeke ethi sifika phakathi laphakathi kwalonyaka lesi sikhwama bese siphathise eZimbabwe ngamadola edlula ibhiliyoni erodwa okwamanje. Emhlabeni jikelele ethi sebephathise abantu abedlula izigidi ezingamachumi amane 40.6 million abathola ama-antiretrovirals. Abenkampani First Mutual Health bebekhona labo bebukisa ngomsebenzi wabo o-medical aid ephansi kohlelo oluthiwa Micromed Plan ohlawulisa ke amadola ayisithupha ama-RTGS nje kuphela ngenyanga njalo elakho ukuhlanganisela ke lohlelo lomngcwabo. Amabhizimusi angene kulumbukiso ophela ngolwesine akhoqela umasipala weHarare, iPendulum, First Mutual Life, Amtech, Varicam, abe Health Services Board lamanye njalo kulencitshi ezikhuluma ngezempila kahle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Bekwe isipithipithi namhlanje edolobheni leli Johannesburg kwele South Africa ngemva kokuba amapolisa eqaqelele lo dolobho angena edinga impahla abazithi zatholakala ngokungekho emthethweni njalo bebopha labangela maphepha loba ingwalo zokuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Kubikwa kubotshwa abantu abedlula isikhombi abedlula amakhulu ayisikhombisa besetheswa icala lokungabi lamaphepha okuhlala kwele South Africa okusemthethweni. Lokhu kulandela ukuxotshaniswa okwenziwe amapholisa ngabokuza edolobheni leli ngeviki edluleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela kuzwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, Mnumzana Vusi Moses Banda, utshele uChris Gander we-Studio 7 ukuthi izizalwane zakwele South Africa yizo ebesizilesikhathi zihlubuluza abokuza abagcine bephindisela ngeviki edluleyo.
Nomthetho ogunyaza amapolisa ukuthi aphule izivalo angene ezindlini zabantu uthi amapolisa angakwenza lokhu nxa kuphela umuntu ongaphakathi esetsheliwe ngamapolisa ukuthi vula wanqaba kumbe makuyukuthi kunento embi kakhulu eyenzakala ngaphakathi engakhoza ingozi ey'mpilweni zabantu. Ayikho ingozi isey'mpilweni zabantu ngoba bekungenabantu ey'tolo kanti futhi njalo nabanikazi bamashopu vele bengavulanga namhlanje besesaba lokho okwenzakala izolo. Kutho ukuthi amalungelo abantu aphethwe ngendlela kumbe singathi ahlukunyezwe kakhulu namhlanje. Laba abanama phepha abavele bathatha umuntu eyizele ihambela abuza ukuthi apha amaphepha akho bakhomba amapolisa abesethathwa afakwe emotweni kutho ukuthi nabo amalungelo abo ayabe ehambe aphathwa kabi ngoba nakho phela kutho ukuthi umuntu wokuza nje lapha sokumele ukuthi noma unephepha elithi liyakugunyaza ukuthi ube khona ezweni lase-South Africa lelo phepha alisasho lutho ngoba sokumele uphinde uthathwe futhi ususwe emsebenzini ngoba umthetho uthi umuntu wokuza kufanele ukuthi ahambe ephethe incwadi emkhombayo ukuthi ngakuphi ukuze angahlukunyezwa ngamaphoyisa. Phoma umuntu ephethe incwadi aphinde ahlukunyezwe kuyabe sokufisha ukuthi lawo malungelo asephinde futhi njalo angahlonishwa.
Ye bangaki kahle kahle ababotshiweyo abadojiweyo ngamapholisa?
Sizwa kuthiwa inani labadojiweyo manje selingamakhulu angu-7 that is sisezwa manje asikaqiniseki ukuthi kulabadojiweyo is about 700 of them.
Ye manje kubona labo abadojiweyo abeZimbabwe bengaba bangaki?
Asikabi nesiqiniseko njengamanje kasazi ukuthi abadojiweyo ngabakuwapha amazwe esikwaziyo nje esaqiniseke ngakho ukuthi abantu abebedojwa ngabantu bokuza indawo le esikhuluma ngayo ekudipi noTroy noDelvas noFanfilak noSmall yindawo egcwala abantu abasuka emazweni ahlukeneyo ngoba kulapho kuthengwa khona iy'mpahla nabantu abasuka ngaphandle beza kuleyo ndawo bezothenga iy'mpahla abahamba bayozidayisa eZimbabwe. Siyazi kakhulu ukuthi abantu beZimbabwe baphila ngokudayisa iy'mpahla ama flea market abazithenga lapha eSouth Africa khulukazi lapha eGoli. So kungenzeka ukuthi inani labantu beZimbabwe abadojiweyo kulabo bantu liningi kakhulu ngoba abantu beZimbabwe bangabanye babantu abaningi kakhulu abangabobuza lapha eSouth Africa.
Lixwayisa abavela eZimbabwe ukuthi benzeni ngalesi sikhathi sodubo lolo?
Namhlanje besibaxwayisa nje ukuthi abantu bahambele kude naleyo ndawo ngoba besibona nje ukuthi ngendlela namapolisa abesebenza ngayo sokungenzeka ukuthi kugcine sokuqale izimpi ngoba amapolisa bethi abantu uma bemile isibangana eside laphaya bebuka nje kuphela aqala ukubalanda ebakhombe ngazele kwizibhamu zabo zama-rubber bullets. Ubona ukuthi hawu abantu bayabuka nje kuphela ngoba bafuna ukwazi ukuthi kanti kwenzakalani kodwa bese bexoshelwa kude. So besibaxwayisa ukuthi abangasondeli kuleyo ndawo iziphele lento eyenzakalayo ngoba into esesiyibona sibona ngathi amaphoyisa adinga ukuthi kube gcine sokunezimpi ngendlela abakhuluma ngayo nama bekhuluma ngabantu. So siyabaxwayisa abantu abayizalwane zeZimbabwe ukuthi abangadlaleli kule ndawo abadlalele kude noma kunezinto abazidingayo kuze kube khona ukuthula mhlawumbe mase kunokuthula bangahambela kuleyo ndawo. Kanti njalo-ke siyasho phela ukuthi njengoba isimo sisibi ngaka sixwayisa nje ukuthi abantu beZimbabwe bahlale bangayi kule ndawo ngoba into esiyibona yiyo leyo ukuthi kudingwa ukuthi kugcine kuthiwa abantu bokuza abanamthetho abalawuleki.
Mnumzana Vusi Moses Banda, isikhulumeli senhlanganiso yabokuza abavela izwekazi le-Africa behlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum, lapho-ke ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Kulamankampani weZimbabwe alishumi lanhlanu asembukisweni weBotswana uxolo. Inkulungwane lenkulungwane lezizalwane zeZimbabwe ezihlala eBilitana bezithe gwaqa emcimbini weZimfest 2019 owenziwa minyaka yonke. Lo mkhosi ubuthanisa abantu bejabulela isiko lalapho abadabuka khona, begida behlanganiswa yikudla lomculo wasekhaya.
uEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
Umcimbi lo uhlezi ukhalelwe ngabantu abaningi iminyaka yonke ngoba wenziwa ngesikhathi sokutshisa, njalo ke abantu bavame ukuya kuwe bezimuli ihlobo labangane. Lo nyaka wenzelwe kwelinye iplazi eliseduze ledorobheni leLondon eleColesdale. Abaculi abajabulise abantu bagoqela uThomas Mafumo, Wiki D, uBuzi Mhlanga, uEnzo Aishal, DJ Zinhle weSouth Africa, labanye abakobulawayo esebehlala eNgilandi. Uthungayi Tigrayi ngomunye wabo.
I-program eyalonyaka ibijabulisa kakhulu ngoba bekulabantu abasifazane abaningi ukwedlula iminyaka edluleyo. For the past years vele bekunzima ukuthi abafazi betholakale be-headliner or the support bengama supporting acts. It was difficult to break through or to get linked up with ama slots, but izim first lonyaka isikhumbulile.
Usisa senkosi ngomunye njalo abaculi abakade bekhona, yena ufakaza ngokujabula akwenzileyo.
Sikholisile kakhulu kakhulu kabanzi estaging lapha, abantu bebebanenge kade bezobukela abalandela imiculo yethu yabantu baseZimbabwe. Labanye ababuyile bevele ekhaya eZimbabwe, labanye abavele behlala lapha.
UBuzi Mhlanga uthi kumele uqhathekiswe yabaculi bonke beZimbabwe, kungabi lenketa bechabe.
Kuhle kakhulu ukuthi onkulu uperformela abantu bakini, but uyazi ukuthi kubuhlungu kodwa ngenye indlela ngakufaka ukuthi kubuhlungu ngoba kukhanya engazani thina abantu base Matabeleland. It's like siqhathekiswa kakhulu lapha kuZimfest. Singabantu beZimbabwe, singabantu banye. EZimbabwe kulamaNdebele, kulamaShona, kulamaKhalanga, kulamaTonga, kula yonke imhlobo. Lathi sifuna ukuthi siqhathekise kube le fair treatment.
Abantu babuye kulomcimbi labo bafakazanga injabulo ebekhona kulomcimbi. Abanjengomnunzana bekuthemba Fuyana.
Into engikholise kakhulu, number one, mina njengomjida ngikholise ukudla. Ukudla beku-right. And i-organization yakhona idlula eminye iminyaka engike ngaba khona lapha. Iminyaka this year is everything is efficient.
Umnumzana Sipho Gumbo ohlala edorobheni leLondon uthi owalonyaka umcimbi weZimfest ubuphambili.
EZimfest ngibuye nonkosikazi labantwana, and this year EZimfest ngithanda ivenue yangkhona. The farm is nice views, it's a different venue from last year. Ayikho kuma residential area, and ama queues etshwaleni this year is better entertainment and DJ.
Unkosazana Nomsa Mlilo simthole egida kumagama so uncane indawo.
Ngikholisa ama artists ukuperforma, ama DJs and all that, and everybody's just socializing and everything is just really organized. Baba labantwana and they seem to be enjoying themselves too.
Baqoloje abantu abanye bahlangana bengabantu abacina nakudala. Kwadliwa, kwawoswa inyama, kwagidwa, kwanathwa kungabizozwayo kumcimbi weZimfest ka-2019. Silethemba baqoqa lomcimbi iminyaka yonke bazabe lonke bethuthukisa ukuhlelwa kwawo, ngoba olonyaka abantu abaningi bebefakaza ukuthi ngempela ke ubumuhle. Kukanti ke abaningi bebesola ukuthi ke abaculi abavela ke kwamanye amadorobha ikakhulu kuntuthi ziyathunqa bebebalutshwana. Ngakho bacela laba baqoqayo ukuthi bafake lalabo ke abavela kuntuthi ziyathunqa. Kukanti ke imizila bemide yokuthenga utshwala okwenza ukuthi laba ke abanathayo bakhale kakhulu. Nimele Studio 7 Maplaza neLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.
Bekukhanya ukuthi bekungabizwa ozwayo ngale ngase London emcimbini weZimfest 2019. Siyabonga ke Ezra Jesus Banda. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi singasasivumeli ukuba siqhubekele phambili. Igama lami uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.